vachitaura nevatorove Naomi Harare nhasi muzvare chileshe kapwepwe vanomirira nyika makumi maviri nenhatu dzemuafrica dzinosanganisira Zimbabwe pabhodhi reIMF vati Zimbabwe inofanira kuvandudza zvakare mitemo inobata nyaya dzevashandi pamwe nekuvhura makambani anogadzira zvinhu kuitira kuti upfumi hwenyika husarambe huri mumadhaka mahuri. Mashoko amuzvare kapwepwe anoya apo Zimbabwe yakapasisa mutemo mutsva unobata nyaya dzevashandi nevashandirwi zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvishanu kubva pakatorwa mutongo nedare repamusorosoro resupreme court wekuti mushandi aigona kungodzingwa mushure mekupiwa mwedzi mitatu. Muzvare kapwepwe avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari kuzambia vanoti IMF iri kugutsikana kuti hurumende yezimbabwe yazadzisa zviga zvizhinji zvayakatarirwa nesangano ravo vachiti pane zvishoma zviri kuda kugadziriswa zvinosanganisirwa kubhadharwa kwezvikwereti zvine nyika kumasangano akaita seIMF, World Bank neAfrican Development Bank. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mehlo makulu vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vanoti chirongwa cheStaff Monitored Program chakanangana nekuumbiridza ukama pakati peZimbabwe neIMF.
Hurumende yeZimbabwe yakazvikumikidza kuti ishandure mashandiro anoita hurumende kunyanya panyaya dzemari pachirongwa chavanoti Staff Monitored Program. Chirongwa ichi chirongwa chekuti hurumende inozvikomekedza iyo pachayo ichitaura zvichange zvichiitwa zveshanduro yemashandiro ehurumende semataura andaita kuti izvo anga akanangana kunyanya yatinoti Public Finance Management Framework kana kuti izvo mabatirwo anoitwa mari veruzhinji.
Zvichakadai gurukota rezvemari vapatrick chinamasa vati hurumende yakakumbira kuti paitwe musangano nemasangano ekunze anokweretesa mari aya pamusangano wepagore weworld bank uchaitirwa kulima guta guru reperu mwedzi unouya. Vachinamasa vati Zimbabwe yave nechikwereti chemari inoita bhiriyoni rimwe chete pamwe nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion isati yabhadharwa inofanira kunge yakabhadharwa kare kubva pachikwereti chine nyika kuIMF, World Bank pamwe neAfrican Development Bank icho chinosvika mabhiriyoni anodarika masere.
Ndingati musangano uyu tinenge tiri kuda kuti tikwanise kusangana nevane wezvikwereti tingati World Bank, IMF, ADB, tinoda kuti tisangane futi nemacreditors anonzi eParis Club ari nhengo dzeParis Club nevamwewo vane avatine zvikwereti navo kuti tikurukure nyaya yedu kuti tingabude sei panyaya yekuti tibhadhare mazvikwereti zvotisina izvotiinazvo. Ndingati ndo shoko ndo chinangwa chemusangano wekulima.
Zimbabwe iri kutadza kuwana zvikwereti kubva kumasangano ekunze anokweretesa mari kuti isimudzire upfumi hwayo nepamusana pekuti iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvayakatora kare kumasangano aya. Zvichakadai vachinamasa vaudza vatori venhau kuti kusamira zvakanaka kweupfumi kuchina kuri kuitawo kuti zvinhu zvisamira zvakanaka muzimbabwe sezvo china iriyo yanga ichitenga zvinhu zvakawanda muzimbabwe.
Zvinondokanganisa kuti paiye zvinoizvi kumira kwakaita zvinhu china ndo ya number 2 economy pasi pese. China ndo ningati ndo inotenga zvakanyanya kupinda nyika yese zvakaita ma raw material zvakaita ma minerals edu zvino pamusana pekuti zviro zvakuti mbombombo zvinoreva izvi kuti maprice awaisombotibhadhara angangodzikire.
Vachinamasa vati kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka kuchina pari zvino vane chivimbo chekuti makambani ekuchina achauya muzimbabwe kuti azoshanda muno zvikuru sei mukugadzirwa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.